Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, nyamavhuvhu 22, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu kana akanganisa ndofunga vane basa iroro tikaenda kubumbiro remutemo pane nzira yadzinouya zvinofanira kuitwa naye. Unosungwa uchiudzwa kodzero dzako, uchiudzwa chawasungirwa uendeswa kumapurisa, kwete kuti unoendeswa kuvanhu vanononwisa munhu mvura yemuchimbuzi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu osvikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwemushandi wekambani yeBusstop TV Samantha Kureya. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa misangano yekuratidzira iyo yakarambidzwa nemapurisa. ZCTU inoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi roita kuti vamwe vanhu varasikirwe nemabasa. Indio mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu neveruzhinji vanoti vari kushushikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwemutambi wemutambo wepaterevhizheni nepazvivhitivhiti wekambani yeBusstop TV Samantha Kureya. Uyo anonyanyozivikanwa nerekuti Gonyeti, uyo akarohwa kumba kwake neZuro Maneru, akanosiyiwa kuNorton arohwa pamwe nokubviswa zvipfeko zvake. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, iro riri kubatsira Gonyeti nekumurapisa nezvimwe vatavani moyo, vaudza Studio 7 kuti Gonyeti akasvikirwa nevanhu vaive nepfuti, vakapaza gonhi repamba pake, akapambwa nevanhu vainge vakavhara zviso zvavo. Vamwe vati Gonyeti nehazvanzi yake vakarohwa zvakaipisisa akabviswa mbatya pamwe nekumwiswa mvura ine siweji nevanhu vakamupamba. Izvi zvinonzi zvakaitika panguva dzekuma10 Manheru, uye Gonyeti akazonotorwa nemapurisa ekumarimba police station.
Mapurisa akandomutora nehanzvadzi yake kuNorton, vakaenda naye kundomuendesa kuchipatara. Kwaisu semisa Zimbabwe tichinge takuedza kubatsirawo, akaenda kuchipatara adzirapwerapwei kubva Zuro. Nhasi zvakare adzokera kuchipatara, vana mazvikokota veutano ari kumutarisa zvakasimbarara. Kasi zvona kutityisa ndezvekuti izvi zvakanangana naSamantha chete here kana kuti zvanangana nananyanduri vese vari mukambani yavo inonzi yoBusstop TV.
Vamwe vatiwo chave kutyisa ndechekuti vamwe vashandi veBusstop TV vakasvikirwawo nevanhu vakaita sevakapamba Gonyeti. Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vati varwadziwa chose nekupambwa kwaGonyeti, uye vati chinotyisa ndechekuti izvi zviri kuitika apo paine kupambwa kwevanhu vakawanda munyika, zvikuru sei vemapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Vati Gonyeti haana njodzi yaanokonzera kuhurumende, uye hapana chikonzero chaangapambirwe pamwe nekumbunyikidzwa.
Saka handisi kunzwisisa, ini ndiri kutadza kuzvinzwisisa kuti akatorerwei Gonyeti, hameno kuti vari kumuona semunhu ari kuti yamhandu yehurumende. Ndodzokazve ndoti neZuro ndakanzwa mutungamiri wenyika vachitaura nezverule of law kana kutevedzwa kwemitemo. Munhu kana akanganisa ndofunga vane basa iroro tikaenda kubumbiro remutemo pane nzira yadzinouya zvinofanira kuitwa naye. Unosungwa uchiudzwa kodzero dzako, uchiudzwa chawasungirwa uendeswa kumapurisa, kwete kuti unoendeswa kuvanhu vanononwisa munhu mvura yemuchimbuzi.
Vaenderera mberi vachiti Gonyeti nevamwe vake vari kuita basa guru rekufadza vanhu vari kutambura munyika.
Takateerera Gonyeti achitaura. Inini kwandiri ndiri kuona vaine chinano chaka simba pa zvinhu zviri kuitika munyika yedu kuti vanombodzoreredza pfungwa dzevanhu. Tombokanganwa pachirungu zvinonzi matambudziko atakatarisana nawo ari kuenderana nema austerity measures. Anounza stress yakanyanyisa. Saka ukaenda ukanoita 3-4 minutes uchiseka wakatarisa Bus Stop TV zvinombodzoreredza mama level eBP nezvimwe zvakadaro.
Muzvare mukoko vati masangano avo achaenderera mberi achitaura zvese zvakaipa zvinoitika munyika uye hurumende inofanira kuona kuti vaita basa ravo pasina kushingurudzwa. Mumwe akamboshanda naGonyet makore maviri apfuura, God knows homwe, audza Studio 7 kuti ashushikana zvikuru paanzwa nyaya yekupambwa kwaGonyet.
Semazira ndoitawo Samantha. Ndisamantha akasiyana pazvamunoona pamasaisai. Ndisamantha akatosiyana munhu akanyorwa. Munhu anoshingira kuti munhu akaita sei inge ichichengetedzekawo iyo anochoviri nekuti basa unenge kusina asi nekuda kwekuti as an industry art ndokwakatorega nditose mukana maproductions andibvo makurudzire zvamuchose. Kana musiri kuwirana nezvinenge zvichitaurwa zvinoda kuti munhu ungoita sei ivo vacho vari kuita izvozvo uyewo nepfungwa dzenyu against pfungwa because kuita abduction kuperwa nepfungwa chaiko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti Gonyet nehazvanzi yake vakamhangara nyaya yavo kumapurisa uye mapurisa ave kuferefeta nyaya iyi. Vanyati vati vese vanenge vaine nyaya dzavo kana vanenge vatadzirwa ngavamhangare nyaya dzavo kuti dziongororwe. Gonyet akasungwa nemapurisa gore rapfuura mushure mokunge aburitsa mutambo wairatidza kushungurudzwa kunoitwa vanhu nemapurisa uye Misa Zimbabwe inoti inoona sekuti ndizvo zviri kuramba zvichiita kuti ashungurudzwe sezvo achiramba achiburitsa mitambo yakadai. Kupambwa kwaGonyet kunotevera kupambwa kwavatatenda mumbeyarara muHarare vakarohwa zvakaipisisa zvekuti vachiri muchipatara. Nhengo dzebato rinopikisa remdc dzakawanda kusanganisira mutevedzeri wameya weguta reBulawayo dzakapambwawo nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani mukati memazuva mashomanana apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa ema Mutare akarambidza zvakare kuratidzira kwanga kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC muguta reMutare nhasi. Mukuru wemapurisa mudunhu iri Chief Superintendent Florence Marume vanonzi vakapa nezuro zvikonzero zvokuti vanotyira kuti kuratidzira uku kunozogona kupedzisira kwaita mhirizhonga vachiti vakazviona mune kumwe kuratidzira kwakamboitwa nebato iri muguta iri munguva yapfuura. Aka kaveke chishano mapurisa achirambidza MDC kuratidzira uku. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Svondo rapera mapurisa emuHarare akarambidza bato iri kuratidzira zvimwe chete zvakaitwawo svondo rino nemapurisa ekuBulawayo kumasvingo neGweru. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti sebato vashamiswa nedanho remapurisa iri vachiti vachagara pasi kuti vaone danho rekutora kuenda mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinokatyamadza vajonga kuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichingombunyikidzwa kubva kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nhasi tichifanira kuti tinge tichitaridzira kwaMutare. Zvinokatyamadza chose kuti vanhu vari kudzivisiwa kuti vange vachitaridzira asi mutemo wenyika uchitova kuti vanhu vataridziri murunyararo.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakunyime imvume yekuratidzira?
Mapurisa vari kuti iwe pakamboitwa kutaridzira pakaita mhirizhonga. Kechipiri vari kuhoreketa kana kutaura nenyaya dzepublic safety. Asi ndingada kuti ndibudise pachena kuti MDC mukati yatakananga nesarudzo dza2018 takaita kutaridzira kakawanda chaizvo maguta ose kusanganisira guta reHarare apo pataitaridzira maringe nekuti iko panofanga paine hwaro hwakajeka nemitemo yakajeka yekuti munyika medu yeZimbabwe muve nesarudzo dziri pachena. Zvese izvi zvakaitwa murunyararo. Ndoda kuenda mberi zvakare ndichiti hapana patakambozivisa mapurisa seMDC tichida kuti tinge tichitaridzira tikatari zira zine mirishonga. Musangano wedu une Nhoroondo yokuita kutari zira kurimuri nyararo zese izi mapurisa anozviziva kuti MDC hapana payakambozivisa mapurisa nekuti tichiita izvi tichiita nemapurisa edu tichivazivisa kuti musi wakati pakati tichataridzira zvikonzero zviri zvakati zvakati seipapapa zvikonzero zvedu zviri pachena zvosikanwa nemunhu wese uye zvinobata munhu wese ungava munhu wezanu ungava munhu wemdc ungava mupurisa ungava musoja ungava musiyaiwo matambudziko ekuti munyika zvinhu hazvinomira zvakanaka zvakafanira kushaya kwefuel zvobata munhu wese kukwira kuita zvinhu zvobata munhu wese kushaya kwemvura kushaya kwemagetsi zvobata munhu wese saka isu semusangano wemdc zvikonzero zvavapa hazvitigutsi nekuti hatina patakambotaridzira zvine mhizhonga mukati ende zvinhu zvinozikamwa zvine Nhoroondo
saka muchatora matanho api kuenda mberi tichiona kuti kuratidzira kwese kwamaa makaronga kuri kurambidzwa nemapurisa
musangano unoutungamiriri tinogara pasi tagara pasi toona kuti zvatambunyikidzwa kuti kodzero dzevanhu vezimbabwe zvambunyikidzwa totora danho ripi zvatenge tatora danho iroro tozivisa vanhu vezimbabwe kuti semusangano wenyu wamakavhotera gore rapera musi 2018 muna July tava kutora gwara iri kuti vanhu vazive kuti musangano wedu wemdc musangano wevanhu
vanga vari murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare mamutare nestudio 7 zvichakadaro mashoko atiri kutambira anoti vachibaya vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa misangano yekuratidzira iyo yakarambidzwa nemapurisa mutevedzeri wemutauriri weMDC valokutamborinyoka vanoti vachibaya vazvipira voga kumapurisa epaHarare Central Police Station masikati anhasi apo vanzwa kuti mapurisa ekugweru anga achivatsvaga semurongi wemisangano yebato vachibaya ndovanga vari pamberi pekuronga kuratidzira kwebato ravo mumaguta mashanu anoti Harare Bulawayo Gweru Masvingo nemutare pataenda pamhepo vachibaya vanga vachiri kuHarare Central Police Station negweta ravo vaObey Shava mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushayikwa kwemari yave kupa kuti vashandi vakawanda munyika varasikirwe nemabasa vaMutasa vanoti uwandu hwevashandi vari kuenda kusangano ravo nenyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika huri kuramba huchikwira hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza sezvo vati vanga vari kumusangano kunyanga asi mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo uye mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga muhurukuro dzatakaita navo vakatenda kuti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka vaviri ava vanoti uwandu hwezvinhu zviri kugadzirwa maindastiri emunyika wadzikira zvakanyanya nematambudziko akatarisana nenyika Blessing Zulu Studio 7 abata vaMutasa kuti tinzwe zviri kuitika
vamabhizimisi vakuzviona manje kuti inonzi demand pachirungu hakuchina vanotenga saka kunyange nemabhizimisi akutotanga kuita vamwe achivhara vamwe achiretrench haiko zvino tiri kumubishi revanhu vari kudzingwa mabasa mumasekta ese zvavo nemaretrenchment
kuri kunyanya kuvharwa ndekupi
makambani mazhinji anoita zvekugadzira zvinhu nenyaya yemagetsi yabva yauyawo yekuti kunze munyika musina magetsi zuva rese kunenge kusina magetsi saka makambani mazhinji iko zvino ari kuita inonzi downsizing vachiredusa vashandi vamwe vari kudzorera vashandi kudzimba munozongonzikana paine magetsi moshanda maawa mairi kana matatu mobhadharwa maawa iwayo saka pamwedzi wese vashandi havachatokwanisi kuwana mari dzavo dzakakwana kwoitawo makambani mamwe aakutiudza vekunana fodya uku kunogaiwa fodya uku vari kutotiudzawo kuti vaakufunga kuenda kune dzimwe nyika kuti vanoitira mabasa avo ikoko nekuti munoma hazvina kumira zvakanaka mumabhengiwo vashandi vari kungodzingwa maretrenchment haasiri enhamo muzvitoro tiri kuona futi kuti vashandi vaakuiswa pananozi mazero hour contracts nokuti hakuna magetsi, vamushandi vemabucha kusina nyama yakawanda ichaodzwa, vashandi vanobika chingwa hachichatengwi, uyezve hachisi kufamba zvakanaka nekuda kwekuti flour yacho haisi kubatika zvakanaka, vese vavari kuluza. Saka hapasisina pakamira zvakanaka, ari munhu ari kurwara, nyika ino ndo inenge ichitonzi ari kurwara nemuviri wese. Pari kuda kuti dai pakurumidzwa kuwanika kuti pangagadziswa sei, kwete nekuchichidzirana kana nekusungana nekumbunyikidzana, asi nekukurukura kune kuremekedzana, kuziva kuti umwe ane chaanoziva, umwe ane chaanozivawo, zvakasiyana siyana, nyika ienderere mberi.
Mati vamwe vashandi vari kuiswa panonzi mazero awa, panenge pachiitwa sei apa?
Mazero awa contract ndeyekuti hauchabhadharwi, kunzi une mari inozikanwa kuti pei yako ndeyemwedzi wese, asi waakuti paunzwa magetsi wofonerwa kunzi uyai mushande, moenda. Magetsi anoenda nenguva yaanodai musina kana kuti munoziva kuti achaenda rini. Pamwe mukashandawo 1 hour ndiyo yemuchabhadharwa iyoyo. Zvireva kuti pamwedzi pamwe munoshanda 6 hours kana kuti 10 hours vaakubhadharwa iyoyo. Saka hapasisina manje kuchengetedzeka kwepfuma yevashandi, nekuti kunyange paunogara hauchazivi kuti mari yekubhadhara rendi unoiwana here.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zviri kuitika nhasi muno muAmerica. Nhasi nepenyuro yeVoice of America iri kuita hurukuro pane chimwe chikoro chepamusorosoro cheNorfolk University chiri mudunhu reVirginia, idzo dzakanangana nekucherechedza kusvitsa makore mazana mana kubva musi wakatanga kusvika muAmerica vanhu vakanga vapambwa muAfrica muna nyamavhuvhu 1619. Mugore iri chikepe chainzi White Lion chakasvika pamahombekombe eChesapeake Bay ndokumira paPoint Comfort, apo chakaburutsa vanhu vatema 20 vainge vabvutirwa maputukezi ainge avapamba muAfrica. Chikepe chemaputukezi ichi chainge chakananga kuMexico. Kusvika kwevanhu vatema ava makore mazana mana apfuura kwakava kwekutanga kwenhapwa dzaiuyiswa kuAmerica. Kubva gore iroro kutengeswa kwevanhu vatema vachiitwa varanda kwakaenderera mberi. Hurukuro dzanhasi idzo dzichange dzichiitwa nenyanzvi dzinobva muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica yose dzichange dzichitaura pamusoro pekusvika kwenhapwa muAmerica, gakava riripo pamusoro pekuita mumwe munhu muranda pamwe nekunzwisisa zvinoreva huranda. Tichakupai zvizere nezvehurukuro idzi muchirongwa chemangwanani mangwana. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kupambwa vachishungurudzwa, vamwe vachisiyiwa vaitwa kafira mberi. Mukati memazuva 10 adarika, nhengo dzebato rinopikisa reMDC vemasangano akazvimirira pamwe nevamwewo vane chekuita nezvematongerwo enyika kana kurwira kodzero dzevanhu vakapambwa nevanhu vaive vakapakata zvombo avanofungidzirwa kuti vasori. Izvi zvinonzi zviri kuitika mumaguta anoti Harare, Bulawayo neMasvingo mushure mekunge MDC yazivisa kuti nhengo dzayo dzaizopinda mumigwagwa dzichiratidzira. Asi vanotsigira ZANU-PF vari kuramba kuti hurumende ine chekuita nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanhu uku, vachiti izvi zvinogona kunge zvisinei nezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vaOK Machisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMachisa kuti vanoti kudii nekupambwa kuri kuitwa vanhu.
Regai tiyeuchidzane kuti izvi zvinhu izvi paitonga vaMugabe zvakanga zvichiitika chaizvo, yanga iri nzira yekuda kunyaradza kuti kodzero dzevanhu zvisa onekwe kuti dzakanganiswa. Tikatarisa iko zvino, nyaya iri kuitika nekupamba kwevanhu vachinorohwa, vachinwisa masuweji kana kuti vachivhiringwa kusvika pa nguva yekuti iwa vachatozivi kuti vakuitei. Zvatanga futi, saka iye uchidzo kana iyambiro yatinoda kupa kuhurumende. Kuti zvinhu zvakaita sezvizvizvi hazvina nzvimbo munzvimbo inonzi ine demokrasi seZimbabwe.
Regai tinzwewo kuna vachirumanzi, vachirumanzi munotiwo.
Zvinotaura vamachiya ndizvo chaizvo izvo, ende munhu wega wega anogara muZimbabwe anozvikurudzira kuti izvozvo zvinge zvichiitwa. Ndo zvinozonzi Zimbabwe ine peace kana kuti ine security, vanoda kushanya vanouya. Asi pandinongopokana navamachiya ndopo kuti vari kunemera hurumende, ipapapa ndo pane nyaya. Hamene kuti evidence dzacho idzodzo vanodziwana kupi? Inini zvangu handitauriri hurumende, handishandi kuhurumende, asi somunhu anoongororwa nezvamatongerwo enyika unongoona kuti apa pleni yakutopiwa nhingi zvisina proof. Uchienderera mberi nenyaya rataura kuti yama human rights, shuwa mukatarisa mune muZimbabwe zviri documented, zviri kuzikamwa kuti dambudziko riri muno muZimbabwe raita kuti nhasi Zimbabwe ichene masanction. Nhasi uno the American government ine embassy munemo inozikamwa kuti ndiyo iri kukonzeresa, asi hatina kumboona vana vamachiyava vari mberi vachimacha vachienda kuembassy yeUSA kuti onai maparadza ruzhinji rweZimbabwe. Saka unozoshaya kuti mahuman rights avanotaura ndeapi. Ndinoda kukumbira Studio 7 namaZimbabwe kuti munhu ari kutikonzera izvi iAmerican government, tose ngati machei tinoratidzira dzobva nenyaya.
Vamachisa, hanzi muri kunongedza kuhurumende, pane proof here kana chiratidzo chekuti hurumende ndo ine chekuita nekupambwa kuri kuitwa vanhu?
Ndaikumbirisa kuti gona wapotera vadzose pfungwa dzavo, vazive kuti president vamunangagwa. Vakaisa pachinzvimbo inonzi Commission of Inquiry yaitungamirirwa navamuhande. Saka izvozvo izvo kuisiwa kwakaitwa commission iyoyo tavaona kuti pakaitika mhirishonga nekupfurwa kwevanhu musi wa 1 August. Hatidi kuita sokuti hatizvizivi izvozvo. Taurai henyu nemapoliticians nenyaya dzemasanctions. Asi ndoda kukumbirawo kubvunza kuti kana iwe ukamuwa yose nemunhu umwe chete muZimbabwe, masanctions here? Corruption yatiri kutaura nezvayo iyi nhasi, masanctions here? Ngatiregei kurova chinhu takaviga tsvimbo. Ngatingonangai pazviri. Kave muna 2019. Mutungamiriri wenyika akatombotaura kuti hai masanctions tapfuura pazviri, hatiregei kuva bembera nezvavo, ngatitarisei kuti tosumudza sei nyika yedu. Saka ndiri kushaya kuti masanctions aya azongochinja all of a sudden ototanga kunzi ndiwo abata zvinhu nokuti
hai nomukuru wakuga ngatitaure chokwadi musaitazokuinini
ndombokukandirai mubvunzo iwo musakanga mwe chazuro futi nehope
musarova imbwa makaviga mpini
chezvaindindira mberi chirumhanzi ndinindapiwa ndinindapiwa kana
wokutaura
bati makuchidzorera kumashure ka makuchidzorera kumashure ii nyaya yemasanction it's a burning issue.
Vachirumhanzi mirai vapedze nekuti nguva dziri kufamba.
Ndaizokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti chese chese chamaona chiri pa next door chinoita sekuti muvhunduke, musamirire kuti pazonzi pashaikwa munhu.
Vachirumhanzi petai chirongwa.
Ndandichingokumbirisa kuti dei nyika yedu tafungirana tashanda pamwe chete, tosiya nezvokuva nechindini chokuti inini ndezvite nekuti ndinowana mari kuti mhuri yangu igute.
Vanga vari vanongora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano rinorongira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zimu Rights vaokei Machisa. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva rinoti nhengo dzaro dziri kuungana mangwana kumahofisi yegurukota rezvemari vamutuli Ncube zvichema kwarinoti kuparara kwaita mihoro yadzo. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vachange vakapfeka mbatya nhema musi unotambira varairidzi senzira yekuratidzira kuchema kwavo rufu rwemihoro yavo. Munyori mukuru musangano iri vaRobson Chere vaudza Raichoto weStudio 7 kuti vari kuenderera mberi mangwana nekuungana pamuzinda wegurukota rezvemari izvo zvavachapota vachiita mwedzi wega wega.
Chokwadi, mangwana tichange tiri pamuzinda wegurukota rezvemari, asi tiri pamuzinda uyu tiri kuenda kunhamo. Mangwana izuva rerufu rekuti varayiridzi vose vomumaruwa vachange vakaungana pamuzinda wegurukota rezvemari tichichema nyaya yemihoro yedu, tichichema nhamo yatiinayo isu sevarayiridzi yekushaya chokubata, tichichema zvekare kurarama kwatiri kuita kwekurarama nekunonga svosve chairo mumuromo, tichiona kuti mihoro yatiri kupiwa haisi kutombokwana kana kuti unge uchitsvaga chikafu chemazuva anokwana kana matatu chaiyo chaiyo chemhuri kana ine vanhu vashanu. Saka tiri kuenda pamuzinda wegurukota rezvemari waMutuli Ncube nekuti ndiwo anova waita kuti nhamo iri kana kuti dambudziko ratinaro iri ringe riripo. Saka mangwana tinenge tiri
sei vachere muri kukurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya nhema mangwana?
Mbatya nhema dzinoratidza munhu asfirwa, saka isu tisu taungwa nenhamo. Saka tiri kuti wese vachange vachida kubata nesu parufu rwatinaro, rufu rweupenyu hwedu, rufu rwemihoro yedu, vange vakapfeka zvitema mangwana pamuzinda wegurukota rezvemari waMutuli Ncube.
Urongwa hwokupfeka zvinhu zvitema uhwo musi wezuva ramunotambira mari muri kuhuita kwemangwana chete here kana kuti zvo urongwa hwamuchange muchiita kwenguva yakareba?
Tingangoti mangwana ndo kutotanga kuenda kunochema ipapo, asi tine zvakawanda zvatiaronga maererano nenhamo yatinayo mumazuva ari kutotevera iyaya. Saka tingangoti uku ndiko kutotanga, asi idanho richaenderera mberi nenzira dzakasiyana siyana dzatichange tichitora muchema kwatinoita mihoro yedu.
Sei musiri kunangana nehurumende yose pane kungonangana chete navaMutuli Ncube?
Tinonangana navaMutuli Ncube nekuti tichiona waMutuli Ncube ndiwo wakaunza avari kuti maausterity measures, asi maausterity measures achone achiomesera upenyu hwevashandi hwemuZimbabwe. Saka waMutuli ndiwo wakaunza kuti matax ari kuwanda achakonzeresa kuti mihoro yedu inge iri mishoma. Maausterity measures avakaunza aya achinyanyoomesera zvikuru isisu washandi, asi asingaomeserei vari ivo wacho vakuru vemuhurumende. Saka waMutuli ndo watingangoti enemy yedu number one panguva ino itikatarisana nenyaya dzemihoro yedu.
Tiri kunzwa kuti mapurisa haasi kubvumidza misangano kana kuti masangano kuungana mumaguta, imi hukama hwenyu nemapurisa panyaya iyi hwakamira sei?
Pakanaka ipapo, isu tiri kukurudzira kuti vanhu vese vauye. Isu tiri badzi rinoona nezvevashandi, atiri kuti matrade union organization. Saka mutemo nebumbiro remuZimbabwe haritibvumire kupiwa mvumo nemapurisa, tinongosangana hapana chakaipa, even posa haishande kwatiri. Saka aiwa, zvatiri kuita zviri pamutemo zvakajeka. Nemapurisa tinotovakurudzirawo kuti kana vachida kuchema nesu aiwa ngavauye tucheme tiri pamwe chete.
Vanga vari munyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunare muHarare naRaichoto weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa kupambwa nekutochwa kuri kuitwa vanhu munyika asi pasina anosungwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwemushandi wekambani yeBusstop TV Samantha Kureya. Murongi wemisangano muMDC vaMos Chibaya vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa misangano yekuratidzira iyo yakarambidzwa nemapurisa. ZCT inoti dambudziko rekushaikwa kwemagetsi roita kuti vamwe vanhu varasikirwe nemabasa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuisika tisendava kuvhi